Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina kunyana 28/2023 makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyaya yeZimbabwe yotarisirwa kuzeiwa nevamwe vatungamiri veSADC mushure memusangano weTroika wakaitwa neZuro. Mitengo yezvinhu yotanga kuwedzera zvakanyanya zvepakuti vakawanda vanonge svosve nemuromo. Hurumende inoti iri kurerutsa mitemo munyaya dzekuburitswa kwemashoko asi vamwe vachiti rwendo ruchiri rurefu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema vari kutarisirwa kuendesa gwaro reongororo yesarudzo dzakaitwa muZimbabwe kune vamwe vatungamiri veSADC kusanganisira sachigaro vacho vaJoao Lourenco vanova mutungamiri weAngola. Izvi zvaziviswa nevamwe vari kumuzinda weSADC kuCameroon varamba kutaurwa nemazita sezvo vasiri kubvumidzwa kutaura nevatori venhau pari zvino. Nyaya yeZimbabwe yapawo kusawirirana kwakanyanya mudunhu zvikuru pakati peZambia neZimbabwe. Zambia, sachigaro weTroika on Defense, ndiyo inosarudza masachigaro ose anotungamira kuongororwa kwesarudzo mudunhu kusvika gore rinouya. Nyika mbiri idzi dzave kukandirana makobvu nematete uye vamwe vachityisidzirwa nerufu zvikuru vekuZambia kusanganisira vaHichilema. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupuraito garepi.
Ini ndinoona sokuti hapana chinyuwani kana kuti chatingati chitsva chaitarisirwa naanyone kuda ungava uri muno muZimbabwe kana kune imwe nyika ingava muno muSadari kana mhiri kwamakungwa. Nyaya yanga iripo yaiva yokuti kana vanhu vaita basa ravo vanotarisa kuti zvatakaita basa redu rakafamba sei, pane panoda kugadzurudzwa here, pane panoda here kuti tiripewo pfungwa kuveZimbabwe kana kune dzimwe nyika dzichange dzichazoita maelections.
Munoreve apa vatogarepi munoti musangano wangu wasina kukosha.
It was a routine program, a routine meeting. And they did that and I'm happy that after vagara pasi vakatora mukana wokukorokotedza Zimbabwe, kukorokotedza president wedu vamunangagwa pamusoro pokuita maelections murunyararo zvinoenderana neconstitution yeZimbabwe.
Sika vatu garipima sangano akawanda vanopikisa munyika vanorwira kodzero dzevanhu vose vari kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka.
Ndoda kuti panyatsonzwisisika kuti kana tichitarisa vamwe vanga vachingotaura vava vachizvitaurira ivo pachavo, asi seSADC sevazhinji vakanga varimo munyaya yemaelections iwaya vachiona zvaiitika, zvinova izvo zvavanofanira kuita kuona yatingati observation, vakaona tichiita maelections edu murunyararo.
Vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupuraito garepi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa avanoti vakatumira nhumwa kuSADC musangano uyu usati waitwa. Vanotiwo vave kutenderera matunhu ose kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pesarudzo dzavanoti dzakabiridzwa idzi.
Tiri kusangana nevana veZimbabwe, varidzi veZimbabwe, macitizens emuZimbabwe vanova vanoziva zvakaitika nezvinofanira kuitika. Saka tokubvunza kuti chii chakaitika mumatunhu, vachitiudza kuti takahwinha zvine musindo asi pakapirwawo zvine musindo. Ndo mashoko atakanzwa kwese kwataenda, Mashonaland Province, Central, West, charamba chitenderera kuti patinonopedza chikamu chinenge chifanira kuva nedonho nedonzo kana kuti zano rekuti chinofamba.
Makambotaurawo here neveUnited Nations kana ivo veAfrican Union neSADC nezvekupambwa nekuitwa kafira mberi kunonzi kuri kuitwa nhengo dzebato renyu nevasori?
Zvose izvi takazvikanda zviri munzeve dzavo, zviri pamatafura avo, zviri mumadziso avo, nokuti tinonyorerata vazhinja tichivaudza tine madhocuments atinawo ezvinoitika zuva nezuva pasi rose, zvinoitika zuva nezuva munyika medu, zvinobva zvaenda pasi rose. Mazuva ano hakuna chinogona kuitwa munhu akawanda nekuda kwokuti kwaane tekinoloji.
Ko vamwe vari kuti ngapaitwe hurumende yemubatanidzwa kana kuti transitional authority, munowirirana navo here?
Isu takatotaura kuti chinodikwa itransitional authority. GNU, no, hatina kunge tawirirana izvo, asi toda kuti vanhu vaurirane paite transitional authority munyika inounganidza pfungwa dzevanhu vose, inombofanira kubata masimba yogadzirisa zvinofanira kugadziriswa maeconomic reform. Todhila nenyaya dzezvikwereti, mavet issues. Todhila nenyaya dzekuti izvo zviri kunzi pane zvirango zviri panyika kutingazvigadzira sei, kuvaka mabridge nedzimwe nyika, maeconomic reform. Todhila nemapolitical reforms, zviri kuwiriranwa panyaya dzematongerwo enyika, governance reform, electoral reforms.
Mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinoongorora mamiriro ezvinhu munyika reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT rinoti zvekudya nezvimwe zvinodiwa kuti vanhu vararame zvakwira mitengo muZimbabwe, zvinova zvasiya vanhu vakawanda munyika vachitambura. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi, mukuru anoona nezvetsvakiridzo yemamiriro akaita zvinhu kuZimstat, amai Matiwonesa Piri, vati zvinhu zvakakwira mitengo zvakanyanya kana zvichienzaniswa nenguva ino gore rapera.
Makwiriro emitengo yezvinhu tichitarisa mwedzi waSeptemba, Septemba wegore rino naSeptemba wegore rapera muna 2022, tinoona kuti mitengo yezvinhu yakakwira nezvikamu 18.4%.
Amai Piri vatiwo mari yave kudiwa pamunhu mumwe chete kuti ararame zvakanaka pasvondo yakati kwirei kana zvichienzaniswa neyaidiwa nemunhu mumwedzi wadarika wanyamavhuvhu.
Takatarisa zvine chekuita nechikafu, tozotorazve zvimwe zvisinei nechikafu tozvibatanidza kuti munhu iyeye ange achinzi ari kurarama zviri nani. Muna September 2023 ainge achishandisa mari inosvika iyo $95,463 iri mari yedu yemuno muZimbabwe. Tikada kuzotarisa nezvemwedzi wapfuura, wakanga wapfuura waAugust zvakare wegore rino, munhu mumwe chete iyeye akanga achitariswa kunge ashandisa $91,063, zvichireva izvo kuti pane kuwedzera kwakaita pamari ingadikanwa nemunhu mumwe chete kuti akwanise kunge achirarama, takatarisana nezvechikafu nezvimwe zvisiri zvechikafu.
Zvimwe zvabuda pamusangano nevatori venhau uyu ndezvekuti pane mukaha mukuru pakati pemari yakapinda munyika mumwedzi wanyamavhuvhu mushure mekutengeserana nedzimwe nyika, iyo yanzi yaiva shoma nezvikamu zvishanu nezviga zvina kubva muzana kana kuti 5.4% pane mari yakabuditswa neZimbabwe ichitenga zvinhu kune dzimwe nyika. Sachigaro wekomishini inomirira vatengi yeConsumer Protection Commission, vamutokozisi Nkosi, vanoti zvabudiswa neZimstat izvi zvinoratidza kuti vatengi vari kutsva kumusana nekudumbu.
Mari inowanikwa nevatengi yakushaya basa. Kurarama kwavakuita vatengi kwakwekungwavhangwavha kwekuti havasina zororo.
VaNkosi vaenderera mberi vachiti hurumende inofanira kupindira nekukasika kugadzirisa nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu iyi. Asi mukuru wekambani yeBullion Group International uye vachiongorora nyaya dzezveupfumi hwenyika varivo chipanga mazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti kunyange paine kukwira kwemitengo kwaitika vanhu havafaniri kunyanya kuvhunduka.
Dzinenge dzingori nyaya dzinenge dzichigadzirisika dzinenge dzichiitika. Saka hazvizi zvinhu zviri kuratidza kuti government or maauthorities ari kukurirwa.
Asi imwe unyanzvi inoongorora nyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wekambani yePhoenix Zimbabwe Muzvare Happiness Zengeni vanoti kupera simba kwemari munyika ndiko kuri kukonzeresa matambudziko ari kusanganikwa nawo muupfumi hwenyika.
Izvi zviri waring nokuti hurumende yanga ichiti izvozvo inotarisira kuti pakukwera pegore mutengo yemuno muZimbabwe inofanira kunge iri between 1-2%. Asi kana yakukwira kudai zvinova zvinonetsa kuti vasangane netageti yavo.
Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, asi vanga vasiri kudavira mbozhanhare yavo zvimwezvo nagavhuna webhanga guru renyika reRBZ vaJohn Mangudya. Asiwo vamwe vanoongorora nyaya dzezveupfumi vanoti hurumende iri kuhwanda nemunwe kana ichiti zvinhu munyika zvakagadzikana ivo vanhu vakawanda kunyanya vari kumaruwa vari kunonga svosve nemuromo. Vachitaura kuUnited Nations svondo rapera, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati Zimbabwe ndiyo nyika ine upfumi huri kukura kudarika nyika dzose dzemusadhak mumakore matatu adarika. Asi vanopikisa vanoti muromo wagara uzarirwe nerwizi. Nezuro chikamu cheRBZ cheMonetary Policy Committee chakaita musangano wekuedza kubuda nenzira dzekudzikamisa upfumi hwenyika uye zvakabuda mumusangano uyu zviri kutarisirwa kuziviswa chero nguva ipi zvayo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekuti vanhu vava nekodzero yekuti vatsvage uye kuwaniswa pamwe nekupawo vamwe mashoko zviri nyore kana kuti universal access to information. Iyi kodzero yevanhu yekuti vataure pasina kumbunyikidzwa kana kuti freedom of speech. Munyika hamuna hamo kuwirirana kuti Zimbabwe iri kuzadzikisa kodzero iyi here. Taboka Ncube weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvekubuditswa kwemashoko Dr. Jan van Muswere ndivo vange vari munyarikani pachirongwa chekucherechedza zuva iri muHarare nhasi. VaMuswere vaudza vatori venhau kuti hurumende yaita zvakawanda.
In order to enhance access to information, the government of Zimbabwe, led by His Excellency President Edi Mnangagwa.
Pasi pehurumende yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kana kuti Second Republic, pane zvaitwa zvakawanda kuwandudza nyaya dzekuburiswa kwemashoko kuti vanhu vakwanise kuwana mashoko zviri nyore. Hurumende yabudirirawo kuchinja mitemo yakawanda kuti vatori venhau vashande vakasununguka uye kuwanisa vanhu mashoko akakosha.
Vaendererawo mberi vachiti vari kupa mukana vakawanda kuti vapinde munyaya dzekutepfenyura.
And the opening up of the media licensing framework for new players.
Pavandudzwawo zvakare nyaya yekupa vanhu maresinesi ekuti vatange kutepfenyura zvapamikana kune vakawanda kuti vakwanise kuvhura makambani ekutepfenyura pamwe nemapepa nhau.
Asi vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reMisa Zimbabwe vaMalvin Mukudu vatenda kuti pane zvimwe zvachinja.
Kunyangwe zvazvo hurumende yakaunza mutemo unowandudza nyaya dzekuwanikwa kwemashoko unonzi Freedom of Information Act, tinovatenda zvikuru nekuita kwavakaita kudaro nekuti zvaakukwanisika kuti vagari vanova muZimbabwe vakwanise kukumbira mashoko avanenge vachida kumapazi akasiyana siyana azviri pamutemo vopiwa. Kana vachinge vanyimwa vaanewo matanho avangakwanisa kutora kuti vange vachipiwa mashoko iwayaya. Zvinhu zvakadai zvakanga zvisingaitiki pasine mutemo weIPA.
Asi vatiwo hurumende yakapa nerudyi ikatora neruboshwe.
Asi zvakarewo tinotiwo kwakazouyawo mitemo yakaita sana Cyber and Data Protection Act iyo inotora zvakanaka zvakanga zvaitwa nehurumende. Ndofunga munoziva kuti pamutemo weCyber and Data Protection Act inyaya inosungisa kufambisa mashoko enhema. Nekudaro tinoti zvinhu zvakadaro zvinotyisidzira vanhu kuti vasange vachikwanisa kutaura vakasununguka naizvozvo zvichizokanganisa kufamba kwemashoko.
Senator Ishmael Joe, avo vanomirira vakaremara, vanoti mamwe matambudziko avari kusangana nawo anoda kugadziriswa.
Kana pane imuka kuti munhu anenge asingagonisani hard of hearing, panokwanisa kuva nekunetseka kuti asawana information yakakwana in accessible format yakaita sekuti sign language kana kuti audio kana kuti large print kana braille.
Vatiwo
zvinhu zvakawanda zvinenge zvisiri maaccessible format, manewspaper averengeki nevanhu vamwe vane urema hwakasiyana-siyana, uyezve havamawani zviri nyore. Sokuenzaniso kuti ukada kuti izvezvi zvindiwane zvinhu zvinyorwa zvinenge zviri mubraille, ndingatofanira kuti nditsvake kukunodini kukunonyoresa samwe. Izvezvi kana ndiri senator handikwanisi kuwana hansard iri mubraille kana kuti iri mulaji print kana kuti iri muaudio.
Musi wa 28 Gunyana gore rega rega pasi rose rinocherechedza zuva reInternational Day for Universal Access to Information. UNESCO ndiyo yakatanga kucherechedza zuva iri muna 2015 United Nations General Assembly ikazoritambira zviri pamutemo muna 2019. Dingindira regore rino rakanangana nekutarisa kukosha kwemadande mutande mukuwanisa vanhu ruzivo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Taboka Ncube.
Botswana yawandudza mutemo wevapoteri weRefugee Recognition and Control Act wa1968 muchiti kuchabvumidza vapoteri kuti vakwanise kubuda vachinotsvaga mabasa kunze kwekamba dzavanochengeterwa. Chingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nhasi negurukota rezvemutemo muBotswana vaRonald Machanasha Mukuni pamusangano wavaita nevapoteri pakamba yeDukwi Refugee Camp iyo iri chinhambwe chemakiromita zana kumadokero eguta reFrancis Town. Vashamukuni vati chiitiko ichi chichapa vapoteri mukana wekubuda mukamba vachinotsvaga mabasa nemikana yekuita mabhizinesi. Izvo zvichabatsira kuti vakwanise kuzvimirira sezvo ruzhinji rwanga rwojano kodzo zvironda pamuzinda wevapoteri uyu.
Kuchengeta vapoteri mutoro unorema kwazvo. Isuwo sehurumende yeBotswana tine dambudziko guru remari zvekuti tiri kutotadza kufambisa zvirongwa zvenyika. Saka vapoteri vanokumbira mvumo kubva kuvakuru vepakamba kuti vabude kuitira kuti vanotsvage mabasa kana mimwe mikana yekuti vakwanise kuzviriritira.
Vati danho iri ratorwa nehurumende yavo kuitira kuti nyika iienderane nemutemo wepasi rese wekuremekedza kodzero dzevapoteri. Hurumende yeBotswana yanga isingabvumidze kuti vapoteri vabude-bude mukamba kuti vaende kunotsvaga mabasa. Urongwa uhu hwagamuchirwa nemaoko maviri nezvizvarwa zveZimbabwe zvingasvika 345 kana kuti 345 zvakasara mupoteri pamuzinda wemushure mekunge vamwe vadzoserwa kumusha pakati pemakore mana kana mashanu apfuura. Mumwe wevapoteri vanobva kuZimbabwe agamuchira urongwa undi amai Patience takaona avo vanovadzvesa chigaro wekomiti inoongorora kuchengetedzwa kwevapoteri paDukwi Refugee Camp. Vati rusununguko rwekuzvishandira runounza kuzvimirira pane kumirira rubatsiro runobva kumasangano akaita seUnited Nations High Commissioner for Refugees kana hurumende yeBotswana.
Zvinoreva kusununguka kuti vanogona kuzviraramirawo.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muupoteri pamuzinda uyu vaLazarus Tinarwo vaudza Studio 7 kuti vamwe vapoteri veZimbabwe vangadai vasina kudzokera kumusha uko kwakaberekera ingwe dai chirongwa ichi chakaparurwa mumakora apfuura.
Dai zvakatanga kudhara zvinhu zvakawanda zvava zvachinjei hazvo papasina maration anga achinja iwanga arijusa nekuti mange pane mamwe matype of rations ataiona tisiri kusvika takati akunotoenda zvimwe zvinhu zvacho tatatazviwane nenzira yatatichiwana nayo.
Mukuru muofisi yaUNHCR Botswana vamadhodha Nasha vanoti vatambira urongwa uhu sezvo vange voshomekerwa nezvokubatsira nazvo vapoteri ava.
Izvi
zvichapa kuti vapoteri vakwanise kuzviriritira kubudirira uye kuzvimiririra zvichaitawo kuti vapoteri vapiwe mhinduro dzakasimba nenguva vanhu vasina kutya vangazonyimwa zvikwanisiro zvakafanana nechikafu kana vakada kuita pamuromo.
United Nations inoti iri kutadza kuunganidza mari inosvika mamiriyoni mazana manomwe madhora ekuAmerica kana kuti $700 million yekubatsira nayo vapoteri. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende Gabon akasarudzwa nemauto akabvuta masimba vaRaymond Ndong Sima vanoti zvirango zviri kutemerwa nyika yavo zvichakanganisa zvakanyanya nyaya dzezveupfumi uye zvichapa kuti urongwa hwekudzosera masimba kuvanhu hunetse. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzekumirira bato remaRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika muAmerica nezuro vakaita gakava kana kuti debate kwemaava maviri. Asi vari kutungamira mune ongororo dziri kuitwa kana kuti opinion polls vaDonald Trump vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica havana kupinda mugakava iri. Gakava iri raitarisa nyaya dzezveupfumi uye kudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika. Kuzeiwa kwenyaya yesarudzo dzakaitwa munyika mwedzi wapera pamisangano miviri yakaitwa nemapoka esadic nezuro kuri kuonekwa nevamwe senhano huru kwazvo mukuedza kugadzirisa gakava rakasimudzwa nesarudzo idzi, vamwe vachiti hadzina kufambiswa zvakanaka asi vamwe vachiti dzakafamba zvakanaka. Mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema, vanove ndiwo sachigaro weSadic, Organ on Politics, Defense and Security Cooperation, nezuro vakakokera pamadande mutande musangano wechimbi chimbi kana kuti Extraordinary Sadic Troika kuti vazeye nyaya yesarudzo dzichangopera muZimbabwe uye mamiriro akaita zvinhu muDRC umo mune hondo. Musangano uyu wakauya mumashure mumwe musangano wemakurukota yemusadic weExtraordinary Council of Ministers uyo unonzi wakaziya zvakare nyaya yesarudzo dzemuZimbabwe idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata sachigaro weCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora pamwe nenhengo yezano PF mudunhu rekuBritain Dr. Masimba Mavaza. Tatanga nekubvunza Dr. Mavaza kuti vanoona sei danho resadic iri.
Nyaya yeZimbabwe haina kuzeiwa as a topic of the agenda. Yakangotaurwa in passing. Nyaya dzakanga dzichitaurwa yakanga iri nyaya yemamiriro yatingati security situation kuDRC. Vakataurawo zvakare kugadzirisiwa kuri kuitwa sarudzo yekuEswatini yainzi Swaziland. YeZimbabwe yakangosvikawo semubvunzo apo neapo. Uyezve tada tinyanye kuona ndechekuti musangano uyu it was a virtual meeting. Vakasangana tenangodere pazoom kana pazvizvitiziti. Saka nyaya yeZimbabwe haina kunyanya kuva dambudziko. Sarudzo yeZimbabwe yakatopera. Mutungamiriri wenyika yeZimbabwe akatogadzwa. Vanopikisa vemuZimbabwe havana kumisa kugadzwa kwake. Saka vakabva vaisa sadhiki pachidano chakaoma chekuti kana tikakurukura hakuna kwazvinosvika.
Regai tinzwe kuna vadzokora vadzokora.
Isusu, we welcome this big step taken by SADC to put the Zimbabwe's electoral dispute firmly back on the agenda of SADC. Tinoziva kuti zvazvakaitwa izvozvo zvakatsamwisa vamwe vedu. ZANU-PF yanga ichiedza nepainogona kuti SADC isataure nyaya iyoyo pamusangano uri kuteera. Makavanzwa vachitaura vatauriri vayo vachiti nyaya yeZimbabwe ichatozoenda kuSADC gore rinouya, ndozvavanga vachinamata. Asi isu tinofara kuti SADC yakaona kuti zvakakosha kuti itaure nyaya yeZimbabwe, nekuti iyo SADC yoga yakatozviona kuti tsarudzo dzakaitwa kuZimbabwe hadzina kufamba zvakanaka. Tsarudzo idzodzo dzinofanira kudzokorodzwa.
Dr. Mavhaza, manzwa zvataurwa navadzokora hanzi iko kutongokurukurwa kwenyaya iyi kwatopa imwe tarisiro kune vanopikisa. Munoti
kungova kuda kufadzana nezviwitsi pamuromo. Nyaya haina kukurukurwa semafungiro ari kuita veTCC kana kuti semheremhere yanga iri kukonzerwa nevanotsigira TCC, vatsigiri vayo nevamwe vavange mapata akasiyana siyana. Hakuna sarudzo itsva ichaitwa. Kudzokorodzwa kwesarudzo kunongoitwa chete kana nyika iyoyo yatedzera zviri pamutemo payo kuti paitwe sarudzo itsva. Saka sarudzo haingoitwa nekuti pane ari kuchema kana kugunun'una.
Vadzokora, tinoonawo kuti nyangwe SADC iri kunzi yakakurukura nyaya yeZimbabwe, pachine urongwa hunotarisirwa zvakare kuti nyaya iyo inge ichizosvika kune zvese zvamunotarisira.
Aiwa, isu tinongoramba tichiti hazvina kunaka kuti nyika dziite basa rekupira sarudzo dzoregererwa. Ndosaka muchizoona pasi rose kuchipedzisira kwaane hondo, vanhu vaakuita makakatanwa, vanhu vaakurovana bata mupfupi bata murefu. Inyaya yekuti nyika dzinenge dzichiregedzwa dzichiita zvisina kunaka. Saka ini ndiri kuona kuti SADC yazvionawo izvozvo. Makore esaya ZANU-PF yaibira sarudzo ana SADC vachitarisa kurutivi, dzimwe nyika dzichitarisa kurutivi. Asi iko zvino taona kuti SADC yachinja maitiro. Chakachenjedza ndechakatanga, hatisi kuda unit government rapaite transistor authority igadzirise zvinogadziriswa kuti paite mareforms tochipinda musarudzo dzakanaka dzinoitwa nevana veZimbabwe vakasununguka.
Tinotenda. Regai tinzwe kuna Dr. Mavhaza. Tivhare chirongwa. Pindurai tinzwe Dr. Mavhaza.
Ekutanga ndechekuti hakuna chichaitika apa, ndorama ndakatsika ipapo. Badiro ZANU-PF vadzokora navajonga, badiro ZANU-PF rakabvuma kuti ngatiite sarudzo itsva asi tinoiita 2028. Saka hatina kuramba sarudzo itsva asi toiita 2028. Saka vadzokora ngavazive izvozvo, tiri kuda sarudzo asi tumira 228, makore mashanu akatarwa nebumbiro remutemo apfuura.
Regai tinzwe vadzokora vapete chirongwa. Vadzokora, zvamuri kutarisira zvakaramba, zvii zvimwe zvingatarisirwa kubva kubato renyu?
Aiwa, ko inenge isiri nyaya yebato, inenge isiri nyaya yeTCC, inenge isiri nyaya yaPresident Chamisa, inyaya yevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vakamirira vari kuona kuti zvinhu zviri kufamba sei kuSADC ikoko. ZANU-PF ikaramba yakaomesa musoro ichazoona kuti haina kungwara, nekuti isu sevana veZimbabwe taneta hatichada kuramba tichitambudzwa nevanhu vashoma-shoma. Tisu takawanda, saka tichaona zvekuita sevana veZimbabwe. Tine kodzero yekupinda mumugwagwa tichiratidzira kwese kwese.
Vanga vari chisachigaro webato reTCC mudunhu reNorth America vataonda dzokora. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeZANU-PF mudunhu reBritain Dr. Masimba Mavhaza. Vaviri ava vanga vachitaura parunhu muhurukuru yanga ichikokerwa neStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable nhasi na 8 PM, apo tine hurukuro nemadzimai nezvenyaya yekuti vari kukwanisa here kuwaniswa mikana muhurumende, tichitarisa kudomwa kwemakurukota uye gweta guru rehurumende rechidzimai rekutanga amai Virginia Mabhiza. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Nyaya yeZimbabwe yotariswa kuzeiwa nevamwe vatungamiri vemuSADC mushure memusangano wetroika wakaitwa neZuro. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Tavoka Ncube.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 28 Mpandula 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje
ukuba lolwazi, ukuba lembiko, lilungelo, lilungelo lomuntu ukuba athole into ayifunayo. Njengomnyaka lo usikhuluma ngeaccess to information ku digital space,
iZimbabwe namuhla imanyane lamazwe omhlaba ukunanza usuku lwe International Day for Universal Access to Information kulomhlangano oqhutshwe eHarare obukhokhelwa ngumphathintambo wezokwethula kwembiko. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomumo welizwe olwezimstats luthi ukukhuphuka kwentengo yokudla lokunye sekushiye iningi labantu ligcwele nzima elizweni. Amalunga ebandla eliphikisayo elama-Republicans ePhalamende yeMelika, iHouse of Representatives, namuhla aqale uphenyo lwawo phezu kwamacala enkohlakalo athi engaba adalwa ngumongameli Joe Biden. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. IZimbabwe namuhla imanyane lamazwe omhlaba ukunanza usuku lwe International Day for Universal Access to Information kulomhlangano oqhutshwe eHarare obukhokhelwa ngumphathintambo ogatsha lokwethula kwembiko uDr. Jane Fanny Muswere. Othe uhulumende usethuthukise ukutholakala kwembiko ngokuvumela ukuvula kwemisakazo eminengi eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba eStudio 7 ikhulumele unkosazana Samantha Svanda ongumqondisi wenhlanganiso emela amalungelo abakhubazekileyo eScience of Hope.
Ya nxa sikhangela usuku lolu lwe International Day of Universal Access to Information liqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi ukuba lolwazi, ukuba lembiko, lilungelo, lilungelo lomuntu ukuba athole into ayifunayo. Njengomnyaka lo usikhuluma ngeaccess to information ku digital space, njengokuthi ku internet, emafonini. So at the end of the day, nxa sikhangele abantu abakhubazekileyo baba lama challenges amaningi kakhulu ekubeni bethole imbiko, befunde ezinye izinto njalo bebe lolwazi mayelana lezinto eziningi ezijiyejiyeneyo.
Isekelo sombuso welizwe ku section 62 sipha abantu ilungelo lokuthola imbiko. Ubona ngani abantu bayakwazi na ukuthi balelungelo leli, njalo leli lungelo liyahlonitshwa na eZimbabwe?
Abantu abaningi abakwazi ukuthi balalo ilungelo lokuba bethole imbiko. Sayenza isurvey encane siku National Disability Expo, sibuza abantu kumbe bayayazi iFreedom of Information Act eyiyo ekhuluma ngokuthi uhulumende engayenza njani ukuthi umuntu wonke ebe lolwazi. Abantu abaningi abakhubazekileyo babekhuluma ngokuthi bona abakaze bezwe nge-Freedom of Information Act. Njalo saba lethuba lokuthi sisebenzise yona i-Freedom of Information Act sicela ulwazi kuma-government institutions. Bona ngokwabo labo babengakwazi, abanye bakhona ukuthi kulento enjalo, kule form elifilwayo, kulani kumele kube lama information officers asema ofisini kahulumende. So at the end of the day yathola ukuthi it's both umuntu kaZulu, the citizen or the government officers, bonke abakabi lolwazi olugcweleyo.
Kuyini ongakhuthaza ukuthi kwenziwe ukuze abantu beZimbabwe bathole leli lungelo ngokugcweleyo?
So kulezinto eziningi esengiya ngazikhuluma ukuthi sidinga i-improvement kuma-services, especially our internet. Nxa singakhangela, more than half of the population ihlala emaphandleni. So with all that population, sibona ngani that i-digital divide kumbe ungatholakali kwama-services, our internet lani emakhaya kusuka kube nzima. uhulumende wafaka in place ama community information centers. So kumele ukuthi uzulu ayaziswe abe lolwazi ukuthi i community information center ingapi. Ukwenzela ukuthi yena laye ekwanise ukuthi ethole ulwazi at a better price. Ngenxa ukuthi uhulumende usebenzisa okuthiwa Universal Services Fund ukubana eyenza ukuthi ama community information centers lawa abe khona njalo umuntu o uzulu wonke abe lolwazi at a cheaper rate. Njalo mbona ukuthi concerning abantu abalama disabilities kumele kube lama technologies ukurejiswa kwe tax to ama organizations a importer ama assistive technologies. Lokhu kuba lula ngenxa yokuthi even lokhu bazekile uzathola i-technology leyana ichiphile. Nxa singakhangela even at the moment yona umtshina okwenza i-braille ngokwayo uyadura. So ukuthi yonke organization iphinde i-deliver imbiko nge-braille kusuka kube.
Lo ube ngukosazana Samantha Sibanda owenhlanganiso emela amalungelo abantu abakhubazekileyo e-Signs of Hope ekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare.
The Voice of America, VOA.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomumo welizwe olweZimbabwe National Statistics Agency, ZIMSTAT, luthi ukukhuphuka kwentengo yokudla lokunye okudingakalayo ukuze abantu bephile kuhle kanye lokwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa lilinganiswa lele Melika sekuchiye iningi lithwele nzima lingasakwazi ukuthi lenzeni unakekela imoli. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli zindaba lamhla, umqondisi weZimstat unkosikazi Mathiwone Saphiri uthe intengo yempahla ikhuphuke okwethusayo lonyaka nxa uqathaniswa lasikhathi sinye nyakenye.
The CPI for education had the highest month on month inflation rate of 6.0%, followed by communication at 5.8%.
Bese kuthi iCPI yezemfundo yangenyanga ikhuphuke kakhulu emazingeni okwehla kwamandla emali enyangeni ibe ku 6.0% ilandelwa ngezokuxhumana ngo 5.8%.
Unkosikazi Philly uphinde wathi imali edingekayo ukuze umuntu oyedwa aphile kuhle okweviki isiphezulu kancane uma kuqathaniswa leya idingeka ngenyanga edluleyo kancwabakazi.
The food poverty line for one person in September 2023 was 73,236 Zimbabwe dollars, up from 70,460.81 Zimbabwe dollars in August 2023.
Ukudla komuntu oyedwa ngombandula 2023 bekubiza imali engange 73,236 yamadola eZimbabwe. Kusuka kumadola ayi 70,460 ngoncwabakazi kumnyaka ka 2023.
Okunye okuphume kulomhlangano ukuthi kulesikhexe esikhulu phakathi kwemali engene elizweni ngenyaka kancwabakazi ngemva kokuthengiselana lamanye amazwe ebikwa ingaphansi kwesilinganiso sokuphezulu kokuhlanu ekhulwini 5.4% kule mali engenileyo kulaleyo ephumileyo eleZimbabwe lithenga impahla kwamanye amazwe. Umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA upha umbono wakhe ngokuvezwe ngabeZimstats.
Kuyinto eqakatheke kakhulu okufanele uhulumende ayisukumele abone ukuthi kuvinjelwa ngayiphi indlela. Yinto kungamelanga siyithathe kancane leyo.
Unobhala enhlanganisweni emela isebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Jafet Moyo, uthi akukho okutsha kulokho okuchiwo ngabeZimstats.
Siyasibona ke amabhizimisi amancane ke akufaneleke sevalile. Izisebenzi eziningi okwamanje phakathi kwelizwe zisila ngokuzisebenza.
Omunye wabaphila ngokuzisebenza, umnumzana Nkululeko Chuma, uthi inengi elinjengaye liphila nzima kusimo somnotho esiseZimbabwe.
Ngoba ungakhangela unemployment rate yalapho ukuthi iphezulu njani. Abantu bayadinga imisebenzi, abanye ngama-graduates, abalayo imisebenzi balama-degree yabo. No, lokhu kumele kukhanyelwe sibini ngohulumende.
Imizamo yokuxhumana lomphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube yehlule ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe kanye losiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangujika. Kodwa ezinye ingcwethi kwezenotho zithi uhulumende ucatsha ngomunwe lapho esithi izinto zizinzile elizweni abantu abanengi ikakhulu emaphandleni besidla imbuya ngoluthi ekhuluma emhlanganweni womanyano wamazwe womhlaba owe United Nations General Assembly ngeviki edluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa uthe eleZimbabwe lilizwe elilomnotho okhule ngamandla kuminyaka emithathu edluleyo kodwa abaphikisayo bathi umlomo awugcwalelwa ngumfula izolo abohlangothi lwe-Monetary Policy Committee eye-RBZ bangene umhlangano wokuzama ukuphuma lendlela zokwenza uzinze umnotho welizwe njalo impumela yomhlangano lo ikhangelelwe ukwaziswa uzulu lobanini ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
Abogatsha lukahulumende obulubona ngokuthuthukiswa kwamafekitali lamabhizimusi olwe Industry and Commerce bahlangane labo somabhizimusi kobulawayo behluza umthetho ohlose ukuthuthukisa zamabhizimusi kusukusela ngomnyaka ozayo kusiyafika umnyaka ka-2030. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abogatsha lukahulumende olubona ngokuthuthukiswa kwamafekithali lamabhizimusi olwe Industry and Commerce bahlangane labo somabhizimusi kobulawayo behluza umthetho ohlose ukuthuthukisa ezamabhizimusi kusukela ngomnyaka ozayo kusiyafika umnyaka ka-2030. Lolu hlelo luqhutshwa ngokusebenzelana nabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba uhlangothi olubona ngokuthuthukiswa komnotho emazweni ahlukeneyo e-United Nations Economic Commission. Ekhuluma emhlanganweni owenzelwe kobulawayo umqondisi wogatsha lwezamafekithali kobulawayo unkosikazi Mary Chigonjo uthi umthetho okhona okwamanje usufike emaphethelweni.
Today the ministry is in the process of validating the 2024 to 2030.
Uhulumende uphakathi kokusungula umthetho yokulawula amabhizimusi kusukela ngo-2024 kusiya kumnyaka ka-2030.
Obona ngezohlonzi lempahla esetshenziswa nguZulu ku-Consumer Council of Zimbabwe, umnumzana Comfort Muchekeza uthi bakhangelele umthetho olobudlelwano obuhle labathengi labalungisa impahla.
So sikhangelele ukuthi i-policy to incorporate i-create ubudlelwano obuhle phakathi kwa-service provider nomthengi ukuthi ukutholakala kwezinto ama-cost ezinto, i-quality ezinto should be negotiated between u-consumer no-service provider. So i-policy ibe le-base yoku-create ubudlelwano obuhle.
Abamabhizimusi amancane abangene umhlangano walamuhla bathi bakhangelele umthetho ozabatholisa imali yokukhulisa amabhizimusi. Lokhu kugcizelelwe ngumgcini sihlalo weBulawayo Chambers of SMEs, umnumzana Constantine Ngwenya.
Into sikhangelele kakhulu ku-policy i-finance, policy the financing of my SMEs so that my SMEs are enabled to retooling because you can't do that.
Obona ngezamabhizimusi e-United Nations Economic Commission for Africa Sub-Regional Office uDokotela Oliver Maponga uthi bakubone kufanele ukuthi bancedisane leZimbabwe ukuphuma lomthetho ozanceda ukuthuthukisa amabhizimusi.
We are working with the Zimbabwean government following their request to recalibrate and develop a new industrial policy. The current policy expire.
Inhlanganiso ye-United Nations iphakathi kohlelo lokunceda ilizwe leZimbabwe ukubumba umthetho ozancedisa ukuqhutshwa kwebhizimusi khonapha elizweni sukusela ngomhlaka 2024 kusiya ku-2030.
Excited that the Zimbabwean government has decided to make this process very consultative. We are currently in Bulawayo consulting with the stakeholders in Bulawayo on the draft policy.
Zimbabwe ithi isilinganiso sempahla elungiswa elizweni sikhuphukile sisuka kumachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55% ngo-2021 sisiya kumachumi ayisitshiyangalombili 80% ngo-2022 emavinkilini. Kuthi isilinganiso sempahla ethengiselwa kwamanye amazwe laso sikhuphuke sisuka kumadola ayizigidi eziphezu kwamakhulu amahlanu 324 million US dollars ngo-2021 sisiya kumadola aphezulu ngaphezu kwezigidi ezingamakhulu edlula amakhulu amathathu lengxenye 366 million ngo-2022. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ela kwezivela kwamanye amazwe, amalunga ebandla eliphikisayo elama Republicans eParliamente yeMelika, iHouse of Representatives, namuhla aqale uphenyo lwawo phezu kwamacala enkohlakalo athi engaba adalwa ngumongameli Joe Biden aphathelane lamabhizimusi endodana yakhe uHunter. Kodwa abebandla likaBiden elama Democrats bathi ama Republicans ahlukuluza nje uBiden ngezombusazwe, ngoba sekuke kwenziwa uphenyo olufanayo kwangatholakali lutho. Oke waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump, laye wake wathonisiswa ngamacala ePhalamende kodwa watholakala emsulwa ngemva kokuvikelwa ngabebandla lakhe. Ukuhlaziya udaba lukaBiden sixoxe lolwela amalungelo oluntu njalo olandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tifa Dube.
Okwenziwa ngama-Republicans babunkomo into esivele evele lindelwe nguZulu, ngoba kuyibo njalo bakuhlongozayo lokhu ukuthi kwenzakale. So lo mlilo ababasayo awumangazi ngalutho, ngoba kuvele kuyinto abakade kudala beloko beyiqhuqhuzela ukuthi ayenzakale, ngenxa yokuthi bona bafisa ukuthi umnumzana uBiden laphana ukuthi abe impeached ukwenzela ukuthi laye aphume esikhundleni. Ukuba impeached ngithemba ukuthi siyazi ukuthi umongameli nxa engabe impeached, ikakhulukazi umuntu ofana lo Biden, kuba khona izinto ezinye eziningi asuke zimlahlekele kakhulukazi nxa sisiya empilweni yakhe after ipresidium yakhe, after sedlulise ukuba ngumongameli. Ongakuthi uyabe ngaselalo ithuba elifanele Donald Trump ukuthi mhlambe abuye njalo alwise ukuthi abuye angene. Okuyinto esibona ukuthi yingakho ama-Republicans balwisa ngakho konke kusebanjele ukuthi abe impeached, benzela khona ukuthi bamzwise ubuhlungu obukhulu kakhulu, ngoba nxa kungaphumelela kungabe yinto ezamenza alimale kakhulu ikakhulukazi empilweni yakhe after politics.
UTrump yena wa impeachwa kumbe wetheswa amacala ngabebandla likaBiden ama-Democrats amthonisisa edale leParliamente, kodwa wavikelwa ngabebandla lakhe elama-Republicans. Kudaba lukaBiden lapha ubona kuhamba njani?
Kuyimvama lokho bamkomo ukuthi sibone kusiba lokuvikelana okunjalo, ukuthi abeqembu bavikele lo oyabe engumongameli ongumkhokheli wabo ngaleso sikhathi, ngoba sisazi ukuthi nxa kungabe kungenzeka bengamvikeli kuyabe kuzachiya umthelela omubi ozaxekela phansi iqembu labo, nxa kukuthi mhlambe kuye kwahamba kwaze kwafika ekuthelini kwenzakale njalo bengazange batshengisela ukuthi bameseka ekuthelini engatholakali elecala kulokho kuyabe kusenzakala. So asonto imangazayo njalo asonto entsha leyo, lakwezinye izikhathi ezibuyele emuva noma singaze sibuyele sefika kubo Bush lakubo Bill Clinton, ziningi izinto nxa singakhumbula labo Clinton izigemegeme ezazisenzakala kubo Clinton laphana. Kodwa ke kwakufika esikhathini sokuthi abalandeli bakhe babeqhubekela phambili belokhu bemeseka iloba noma into beyibona ukuthi nansi isegcekeni, kodwa ke babeqhubekela belokhu bemseka okutshengisela sobala ukuthi babetshengisa i-solidarity ukubambana kwabantu kulelo bandla lawo lezopolitiki.
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo oluntu njalo ulandela ezombusazwe zeMelika. Abantu bamelele ukuzwa ukuba ibandla leCitizens Coalition for Change liza kwenzani ngokhetho oluqhutshwe kunyanga edluleyo abathi lwatshontshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa leZANU-PF. Bathi akwaziwa lokuza kwethulwa luhlangothi lweSouthern African Development Community olubona ngezomvikela lezombusazwe, olweSADC Troika Organ on Politics and Security oluhlafune izolo udaba lokhetho oluqhutshwe eZimbabwe enkundleni zokuxhumana. Umhlangano lo ubukhokhelwa ngumongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia olobe enkundleni yokuxhumana eFacebook ukuba bahlaziye lokhetho oluqhutshwe kwamanye amazwe loluzaqhutshwa kusikhatshana esilandelayo. Ibandla le-TCCC lithi kumele kwenziwe ukhetho olutsha, kodwa elezanu PF lithi selidumele edlula, ngakho ke sesifikile isikhathi sokwakha ilizwe leZimbabwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube uxoxela unkosikazi Barbara Gwangwara okubandla le-TCCC lomnumzana kuDamunsaka, ilunga lezanu PF njalo okunhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla elibusayo. Unkosazana Gwangwara usungula lingxoxo.
I-disputed election kusho ukuthi khona the president is illegitimate. Sasile nto ekuthiwa yi-illegitimate crisis. Yi-problem esilayo. I-problem yokuthi abantu bakhona bona laba abatshontshayo bazenza bona osanqondo abazenza omina mina. But engikutshela khona akuna lizwe elizakwakhiwa, akuna lizwe elakhiwayo. But into ezakwenzekala yikutshontsha ngoba sikwazi ukuthi iZanu PF iyatshontsha la basekeli bakhona bona laba abasekeli iZanu PF ungababoni. They are benefiting. Why some supporters are allowing the chicken in? I was still in my chicken in another pure. So what they are going to pound? So I will allow to lose a hammer then. My elections are disputed. Young team to even disputed. And the finances are continuing. So look at the Kulumuji. My elections are going to. In whom we are going to try to give. We are trying to have a Nigazila. So he goes to Kukona. In situation, Ekona. Whether it's Alupia Fiafuna. Kumele ayifuni iZanu PF imele ikwazi ukuthi abantikazi belizwe ngabantu abavotayo lanxa mina singavotanga but ngiyakwazi ukwenzakalayo lakho ukukhuluma ngama MPs ethu ngamanga ipropaganda abazama ukuthi bayithengise because iZanu PF isiphelelwe okweqinisweni ngabo
ye khonapho ke Msaka uyeza uyabheja umama lapha uKwangwara uthi hayi vele loba kuthwani lokuthi kungakhulunywa ngokuthi kuyakhwilizwe akwaneliswa lokho ngoba upresident uyilegitimate ngaso president okhethwe nguZulu ngokuthi kwakhe
hayi okhuluma ukuthi upresident illegitimate ngubani ngiyomele simbone ngoba as far as we are concerned an illegitimate president does not go to UN upresident wethu beku UN ngoba is a legitimate president amanye ama head of state they are busy engaging leZimbabwe nalokho behlabela ingoma bethi president illegitimate but izwe liyiphambi izwe liyaphambili leli we were developing this country before election and siqhubeka siyaphambili si developa ilizwe leli lo baba umnanka when the level of city illegitimate. But I figure again next 5 years local Calvary City that illegitimate. Zekwana 45 years. Engine foot overland the Zanu PF voted local city illegitimate. Abanye be local if opposition become illegitimate. U president is not an illegitimate president. He's a legitimate president by virtue of which ukhethwe ngoZulu ole Zimbabwe, majority of Zimbabwe. Abahlala lapha eZimbabwe. So khathesi wonke umuntu is going ahead ngempilo yakhe. Abantu bayasebenza bazenzela imisebenzi yabo bakontinua bayaphambili ngempilo zabo besakha ilizwe labo so akula lokho ukuthi illegitimate lokho ngabe illegitimate ngabe kahambi kuma international fora ngabe kabizwa ngoba illegitimate
ye mama Gwangwara
as we speak ilizwe liyaphambili bayayakha sibili bayayeza ama investors wona la vela emazweni abathi illegitimate
ye akumphendule mama Gwangwara
why is that that yanga yathathelwa i-AIDS leya enginikwa uthi yikho kuthengisa ukuthi khona amanye amazwana awakhuluma ngawo Gibbs this is 28 namhla sizaphenduka futhi sikhuluma sesikhuluma enye indaba 2008 bayenza njalo izanu itshontshe i-election kuseselo mgaki bezenza bona izanqondo kodwa wacina kuphuma indaba ye-GNU eyayaba khona ngo-2009 why kwaba le-GNU yena umgabe wayewinile so asineningi into ekhona yikuthi ilizwe liyakhala Gibbs abantu bayakhala ubusumangala ukuthi owavotela izanu wakhona yena leyo abathi khona yawina ngobani why is it abantu bavota ngo-12 ebusuku ema-towns khona ama-ballot papers ayeprintwe emaningi on time umuntu ongahambanga esikolo can actually conclude ukuthi khona izekhi yehluleka umsebenzi because yayisebenza from an answer but they were working from an answer ukuthi uthi because babetshela ukuthi uthi awine njani yikho lapha kokuba khona le nkinga yikho sibona ke izinto zingahambanga kuhle and asoze zihambe kuhle and it's unfortunate ukuthi khona the majority is still going to suffer. Even those that voted for ZANU-PF, they are still going to suffer.
Bamzanga phosela ukugcina sibili ngamafitshane baba.
Udubeka sonto engayisekelisi ukubusa ilizwe. Esikukhangelayo sikhangela i-ideology ezanu-PF. I-ideology esuthisa abantu abaningi. Kathesi singakhangela umsebenzi enzwa ngubaba uMnangagwa. Uyasitshengisela ukuthi iZimbabwe kuyasuthwa. So lokho ababefuna ukuthi bekhale ngakho besiya kuma Western countries ukuthi ebe ezosibuza. Yikho abantu beZimbabwe bathe no through the ballot. I-aid ayikhuluma yasifuni vele i-aid le ukhuluma nge-aid encitshizeke. Izeke ilandaba le 8 ama elections sephelile. So asilandaba lokufuna uncedwa iAmerica ukuthi ikhathi 8 la sikho okusitshela ukuthi silegitimate ngoba sikho legitimate. Ilegitimate ivela ebantwini beZimbabwe abayikhuluma through the ballot.
AmaZimbabweans avota, AmaZimbabweans avota ngobuningi, AmaZimbabweans avotela uPresident uNelson Chamisa, izalo yatshontsha. UMnangagwa wazihlalisa esihlalweni sobukhosi esingaso sakhe kodwa esikwaziyo ukuthi uzajinja whether bayafuna kumbe abafuni gifts bazavuma kuphela ngoba ibizo lakho nasoze libuseke.
Lapha lizwe unkosazana Barbara Gwangwara owebandla le-TCCC lomnumzana Kulamunsaka ilunga le-ZANU-PF njalo kunhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla elibusayo. Umdlali womsebenzi wokulibazisa uZulu njalo engumlobi wemidlalo odabuka kwelemelika uHeather Masi ngomunye wabaphatheka kumcimbi walonyaka oyintwasa Arts Festival kobulawayo lapho abukisa umdlalo wakhe eBulawayo Theatre olesihloko esithi Hedi, The Life and Inventions of Hedi Lama. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umcimbi weIntwasa Arts Festival ungene kusuku lwesithathu lamhlanje lapho umdlali waseMelika uHeather Masi obukise owakhe umdlalo. UHeather olezicoco eziningi ezigoqela ese Outstanding Actress in a Stage Reading, Planet Connections Theatre Festivity, Festival Best Seller, United Solo Festival, Best Actress ngomnyaka ka-2017 lezinye wamela eleMelika ngomnyaka ka-2008 emcimbini weIntwasa Arts Festival wobulawayo uchasisa awenza emcimbini lo.
I'm here at the Intwasa Arts Festival in Bulawayo, Zimbabwe at the Bulawayo Theater with my show Hedi, The Life and Inventions of Hedi Lamarr, about the inventor and actress Hedi Lamarr. She was known for being beautiful. She was famous during World War II. She also invented technology for torpedo guidance. And we use this technology now in cell phones, Wi-Fi, GPS, and Bluetooth. And we have another performance of the show on Thursday, September 28th. Yes?
New York City writer, performer, and producer ngilapha kwaBulawayo eKwintwasa Festival eBulawayo Theatre lombukiso wami ukuzotshengisa abantu bakwaBulawayo.
Umqoqo weIntwasa Arts Festival uNkululeko Nkala uthi umcimbi walonyaka ubuthanisa abantu abanengi ukwedlula nyakenye.
Siyabonga iMelika kwaye i-embassy ukuthi ikwanise ukusilethela lo mdlalo. Laba bantwana babukela mina kubaela. Siyajabula ukuthi bamuyilela ngoba bathi bebe abanye abakhona kulomdlalo bezobona labo bebe-inspired ngesikhiwa lapho bakwanisa khona. But asikho bodwa bakhona, sinabantwana njalo be-Charleston Primary School labo they are part of the festival. Isifiso sethu ukuthi kube labantwana abaningi ababa yingxenye ye-festival ukuze imidlalo ingafi, kumelele ukuqhubeke iloba thina singasekho.
Umcimbi walonyaka owe Intwasa Arts Festival uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Imagine It, Experience It. Uqale ngolwesibili uyaphela ngomgqibelo. Umculi otshaya amakatali kuqembu lemakomba uTrustworthy Samende abasuka eVictoria Falls uthi umcimbi weIntwasa
uqakathekile.
Service performer kusasa nemokomba eNtwasa Festival. INtwasa iqakathekile kakhulu. I mean, INtwasa is, I think, the biggest festival koBulawayo. Yeah, koBulawayo. So, yeah, it's really important for China. Kakhulu ukuthi sishaye kithi eMathebeleland.
Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo. NginguAnastasia Ndlovu.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngesithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.